Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chivabvu 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nebhiri rekuvandudza mitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill, iro rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida. Mutungamiri wesangano revanotengesa mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anoti haasi kufara nenyaya yekuti bhiri rekuvandudza mutemo wesarudzo reElectoral Amendment Bill rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida, zvakaita sekuti kudhindwa kwemapepa ekuvhotesa kana kuti maballot papers kuitwe pachena. Godwin Mangutla anotipa nyaya inotevera.
Mubatanidzwa wemapato manomwe anopikisa pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance unoti hausi kufara nezvakaitika uye uchiri kuziya nyaya iyi usati wazivisa veruzhinji danho rauchatora. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navaWalshman Ncube, avo vanove mutauriri weMDC Alliance vaakurawo nechiwai, vaudza Studio 7 kuti semaonero avo mapato ese achapinda musarudzo anofanira kuve nechekuita nekudhindwa nekufambiswa kwemapepa ekuvhotesa.
Prosesi yekuti chirongwa ichochi chokutsvaga munhu anoprinda mapepa nekuchengetwa kwawo ngachive stakeholder driven, ngachive nemapolitical party ose, mapato ese zvematongero enyika ave involved, akonzautiwe aguvavo nechokutaura pamusoro pekuchengetwa kwemapepa avo nokuprindwa kwemapepa. Ndo zvatanga tichichemera.
Mutungamiriri weRenewal Democrats of Zimbabwe zvakare vari sachigaro wembatanidzwa wemapato weCoalition of Democrats vaElton Mangoma vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvinoratidza kuti bato riri kutonga reZANU PF haridi kusandura mutemo wesarudzo.
Saka iyi zvawakaisa izvi hazvina kukwana zvachose. Saka isu takaramba takamira neizvo kuti zvenge zvambosuggestwa nevanhu vari kuopposition muparamendi zvinofanira kudzoka, ndokuti tisvike patingati Electoral Act yawe kuti kushandika naye.
VaMangoma vane nyaya iri kudare reConstitutional Court, uko vari kuda kuti dare iri rimanikidze gurukota rezvemutemo, gweta guru rehurumende pamwe neZimbabwe Electoral Commission kuti vavandudze mutemo wesarudzo kuti uenderane nebumbiro remutemo wenyika. VaMangoma vanoti zvichitevera zvakaitika muparamende vave kuzovandudza nyaya yavo iri kudare.
Taona kuti bill rapfuura risina zvimwe izvi. Pane vanhu vekuVeritas vakati isusu takuda kubatanidza tibatane nemi kuitira kuti tikatora zvasiyiwa izvi nezvimwewo zvishoma zvenguva inazvo nezvedu zvatiinazvo toita chinhu chimwe chete, toita marirango, ndo patamirira nenyaya iyoyo.
VaMangoma vati bumbiro remutemo wenyika rinotaura pachena kuti ZEC inofanira kunge yakazvimirira, nekudaro ZEC inokwanisa kuronga kuti nyaya yemaballot papers yofambiswa sei isingatevedzi mutemo weElectoral Act. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaramba zvaidiwa neMDCT inotungamirirwa naNelson Chamisa kuti maballot papers adindwe pachena, vachiti izvi hazvifambirani nemutemo wekutengwa kwezvinhu muhurumende weProcurement Act. Mutauriri wesangano rembatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis Coalition vatavani moyo vanoti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana nyaya yekudhindwa kwemaballot papers ikasaitwa pachena. Bhiri iri rasara kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa risati rave mutemo. VaMunangagwa vanotarisirwa kuzivisa zuva richaitwa sarudzo mukupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vasten Zvorwadza, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena, kunyange hazvo vemapato anopikisa vachiti hwaro hwesarudzo hunofanira kugadziriswa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano warongwa neUniversity of Zimbabwe pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center, wanga uchizaya nyaya dzesarudzo munyika, vazvorwadza vati sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena.
Sarudzo dzegore rino kwandiri ndakazvimiririra ndakatarisa dzinenge dziri free and fair. Zvichiita number 1, administration yabva yava Mugabe yaindibhura izvo zvindine broken ear drum, ndine musana wakasvuka nemboma, makumbo angu rimwe rinogamina rigononyatsofamba. Administration yava Munangagwa haisati yaita chinhu chandinoona kundinoinongedzera kuti this is an aggressive administration yatingazonongedzera kuti vachaunza election isiri free and fair. VaMugabe pavaitonga vakataura clearly kuti bara nepfuti is more mightier, zvakatokosha kudarika peni, VaMugabe vakataura.
Mashoko avazvorwadza aya anopesana nezvavanosigaro taura makore ose pavairohwa vachiratidzira pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Mashoko avazvorwadza aya ashorwa navalove more Maduku, vanove mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reNCA, avo vati hapana chati chachinja kubva pakaitwa sarudzo dzapfuura. VaMaduku vati vashamisika nezvava kubuda mukanwa mavazvorwadza, avo vaigara vachiita wekiti negonzo nehurumende.
Handisoziva kuti vachiti dziri pachena, varikutaura chino, tisati dzatombotanga zvadzo, tichiri kure. Zvakawanda zvichafanira kuitwa sarudzo isati yaitwa. Chinhu chekutanga chatinoda kuti tizotanga kutiona ndechekuti voters roll yakacheka zvakadii. Saka hakuna munhu anofanira kuti dzakacheka, iye voters roll haisati yatobuda.
Vazvorwadza vati mapoka eMDC akatambisa nguva ari muhurumende mavanoti akatadza kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Nokuti muri kuona tikada kudzwadzosera shure kubva pa 2009 kusvika pa 2013, vanhu ava havana kumboita fight for my reforms. Vakanga vari muhurumende, they were part of the government, but havana chavakabuda nacho. Ngavatiudze chavakabuda nacho, vakabata kuti isisu tiri part of the reforms. MDC for example yanga itori part of yanga itori ne ministry ye home affairs. MDC vakaitei in the context of that kuti vaunze ma reforms, and isisu we don't want to vanhu vadzoke kwatiri votiudza kuti ma reforms yezvinhu zvavasiriuda kuta sei zvavasiriuda kushanda. Ngavashande vaite ma reforms anobatika.
VaMaduku vanoti mapoka eMDC haakodzere kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Haichocho ichokwadi chekuti MDCT haristombori bato ringati munhu afunge kuti ibato rinoda zvekuti paitwe mareforms. Havasi vanhu vane hanya nemareforms, vakatobvira kare. Takanga takabumbiro remutemo rinyatsonyorwa zvakanaka, iwe MDCT ndo vakaenda kuvanhu vachiti aiwa bumbiro iri ripo iri rakanaka stereki, vakati vanhu vavhote yes muna 2013.
Rudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma iri kutevera, uye mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo kana komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yapedza kugadzira gwaro revavhoti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nhengo dzesangano revarayiridzi vekumaruva reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe dziri kukurudzirwa kuti dzipfeke nguo tsvuku mangwana senzira yekutsigira chirongwa chesangano iri cheRed Friday Rage, icho chakanangana nekuudza hurumende kuti varairidzi havasi kufara nemari yakavedzerwa nehurumende inove zvikamu 15 kubva muzana. Vadzidzisi ava vanoti vacharatidzira murunyararo mangwana nyika yose vakapfeka zvitsvuku semucherechedzo unoshandiswa nemushandi wepasi rose muhondo yake yekuti awane kurarama kwakanaka. Danho iri rinotevera kusavirirana kuripo pakati pevarairidzi nehurumende panyaya dzemihoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutevedzeri wasachigaro wesangano iri Muzvare Gaudensia Mandopa kuti tinzwe zvakarongwa kuitwa mangwana.
We know they've tried to engage us through Apex, but Apex tirikuziva kuti is something illegal. It's just under the banner of FSO, we representing zvichemo zvedu sevadzidzisi. So our demands still stand. Chero zvazvo vari kuramba kusangana nesu, asi tiri kuedza kusangana. Shandisa protest yemangwana, takapfeka hembe tsvuku. Hembe tsvuku it's a symbol, it's a labor movement, color red. Tiri kuishandisa isusu tichisangana nevashandi kunyanya vadzidzisi, tichivaudza kuti ikodzero yavo yekuvhunza mari nekutaurira employer wavo kuti mari ishoma.
Saka izvi zviri kuitika Zimbabwe yese here kana kuti kune nzvimbo dzamasarudza dzamuchaitira?
Takurudzira vadzidzisi kuti vaite Zimbabwe yose, nhengo dzedu, kunyange nevasiri nhengo dzedu Zimbabwe yose.
Muri kuona here sekuti ichi chiitiko chinogona kusunda hurumende kuti ikurumbidze kuteerera zvichemo zvenyu zvamuri kutaura navo?
Zvinokasikira kuti tisunde hurumende ndo zvimwe zvinenge zvichitwa nevadzidzisi vazhinji vari kutya zvakazoitika kuvakoti. Saka vadzidzi taedza kuti tiite zvakanyarara. Tine chivimbo zvekuti zvichasunda hurumende kuti iite action panyaya yatinayo.
Takanzwa hurumende ichitaura pakaita vana mukoti nana chiremba vachiti zvinenge zvanga zvava kusundwa nezvematongerwo enyika. Imi pandaona pakanzi Red Friday of Rage Up, ndabva ndamhanya kufunga kuti hazvazve MDC here?
Kwete, hazvine neMDC. Tikatarisa isu seunion, red ikala yedu. Hazvine nechekuita neMDC and it's a color inoshandiswa for labor. Inongota just a symbol, isine chekuita nemusangano. Hakuna musangano wezvematongerwo wenyika unouya kukuudza kuti mari yako haikwani. Iwe wega semushandi unotozviziva kuti mari yangu haikwani. Saka kungangova kuda kusonanidza nyaya kana zvinhu zvakutumwa nevematongerwo wenyika. Isu sebato revadzidzisi vekumaruwa hatinei nechekuita nemusangano weMDC.
Vanga vari mutevedzeri wasachigaro wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Muzvare Gaudensia Mandopera vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne13630 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pashortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pashortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika 5pm, musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mung Mumwe mukuru mukuru United Nations ashoropodza mabatirwe vashandi vanoparubatsuro muSouth Sudan achiti mhirizhonga nekushungurudzwa zviri kutarisa kusvika kwerubatsiro kuvanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika mamiriyoni manomwe vanoda rubatsiro. Zangano reEuropean Commission richatanga urongwa hwekurambidza makambani emuEurope kuti asatedzera zvirango zvakatemerwa Iran neAmerica. Danho rinonzi richabatsira kuti chibvumirano cheIran chezvombo zvemuchetura chirambe chiripo uye kudzivirira zvido zvemakambani emuEurope. Bhiri remutemo une chekuita nesarudzo reElectoral Amendment Bill rakapasiswa zvisina dambudziko mudare reSenate nezuro manheru, zvinoreva kuti rangomirira kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti rive mutemo. Bhiri iri svondo rapera rakapfuurawo mudare repasi, kunyange hazvo pakaita kukandirana makobvu nematete pakati penhengo dzeZANU-PF neMDCT dziri mudare iri. Nhengo dzinopikisa idzi dzinonzi dziri kupomera gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi mhosva yekuramba zvose zvadzaida kuti zviiswe mubhiri iri zvine chekuita nesarudzo. Mukokeri wenhengo dzeMDCT mudare reparamende vaInnocent Gonese vanoti zvimwe zvavaida kuti zviiswe mubhiri iri inyaya ine chekuita nekudhindwa kwemapepa ekuvhotesa pamwe nekutengwa kweingi yekuvhotesa, izvo zvinonzi nevanopikisa vaida kuti zvitengwe kuburikidza nekutanga paendwa kutenda. Vanopikisa ava vanoti izvi ndezvimwe zvezvinhu zvaizobatsira kuti sarudzo dzive dzakachena dzisingabiridzirwi. Mukuzeya nezvenyaya yebhiri iyi, tabata mumiriri wePelandaba Mupopoma mudare reparamende uye vari nhengo yeZANU-PF vaJoseph Chuma pamwe navaGonese ava vanomirira Mutare Central mudare reparamende. Tatanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nekupfuurira mberi kwebhiri iri.
Chekutanga ndoda kuti mashandiro ari kuitwa neparamende yedu ino akuda kudadisa mazuvano, nekuti tiri kunyatsoedza kuita align mitemo tichiteedzera bumbiro reZimbabwe ritsva rakaiswa na2013. Takaona mamembers of parliament from both sides vachidibeta constructively. Especially ego honorable Gonese vanga vachito lead the debate vigorously, which was a very good thing, and I think takagona kuti tiite compromise and change here and there things that could be changed, although chinhu chikurusa ndechokuti zvimwe zvinhu zvaisagoneka kuitika nenyaya yokuti zvine zva contradiction nebumbiro redu remutemo mutsva, but zvataigona kuti tigadzise aiwa taibvumirana tichigadzisa zvichifamba.
vaGonese, munoti iwe imi nenyaya yebhiri rakapasiswa iri?
Maoniro angu akasiyana zvikuru neavaChuma. Chiripo ndechekuti vanhu tinenge tichitaurirana ka tichifunga kuti tiiteze tozoona mumashure kuti aiwa vamwe maitiro avo kana kutsika dzavo havadi kusiyana nazvo. Hongu pakutaura zvekuti hatingadi kuti titsukane, asi nyaya iripo ndeyekuti vamwe vanoda kubata vamwe zvibeso, nekuti pane muongo wenyaya vakaparama. Chekutanga takanga tichida kuti isusu mutemo unenge wakaningisana nenyaya dzekuprindwa kwamaballot papers ugadziriswe. Pane tatenda yekuti mapato nevanhu vese vanenge vaine chido nekuziva kuti sarudzo dzinofamba sei vange vachiona kuti kambani ichange ichizoprinda yatsvagwa sei zviri pachena zvisiri zvemuhwande muhwande, zvinova zvavakaramba panyaya yekuti dzidzisa vanhu kuvhota. Pamutemo uripo section 40 unombunyikidza vanhu, nokuti unongotiwo zeki ndeyemapati ezvematongerwo enyika ndovane kodzero dzekudzidzisa vanhu kuti vanovhota sei. Taizvozvo zvese vakazviramba. Zvakare ndakugadzirisa kuti pamutemo wekuti vanhu vadzidzise kuvhota zvirerutswe kuti kana munhu asina proof of residence nemaafidavit nekuzeki vakwanise kutambira soko remunhu raanenge achita kuti aiwa ndinogara pakati.
Honorable Chuma, munoti nezviri kutaurwa naHonorable Gonese?
Honorable Gonese, chinhu chinondifadza stereki ndechokuti ivo chaivo by profession is a lawyer, saka vanofanira kunge dai vachiziva kuti zvimwe zvinhu zvaakutaura izvi kana takufamba nemutemo zvinogona kuzoita ino double standards. Zvataura zvazviya zvema affidavits inge zvakatogadzirwa kudhara. Saka amendo kuti apa manje apaaida kuti tizoita chii chisina kugadzirika, nekuti hapana munhu kana one muno muZimbabwe ukamubvunza akaenda akaita dambudziko kana kuti akadzosera mashure kuti haugone kuresita nekuti haona kuya neproof of residence.
Honorable Gonese, imi hamuna kupiwa here mukana wokuti munge muchinzwikwa pane zvese zvamaida izvi bhiri risati rapfuura muparamende?
Mudare redu vamwe vakawanda handiti, asi haisinyaye kuwanda kana kuti havashoma, nekuti iwo vaishandisa masimba ehuwandu kwete masimba enjini. Isu taitaura zvinhu zvakajeka zvinenge zvine ungwaru zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka, vanhu vachiyanana vachiuriyana. Hisi yedu yemuZimbabwe ndeyekuti tarudzo dzedu dzine kukoka.
Honorable Chuma, hamufunga here kuti ndo mikana yamunenge mawana iyo yekuti munge muchigadzirisa zvinyuyuto zvose?
Nyaya yekugununguna ukanyatsoiongorora inobva pakuti iyo tinotora mapolitical positions more than reality and zvinhu zvopahunge dai zvichiitika.
Vagonese muchidimbo, tingaona here mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina bhiri riri kuita mutemo?
Ndo pachada kuti varatidze kuti ndo vada kuita zvido zvenyika pamberi kwete zvido zvebato ravo. Kuitira pavakapinda pachigaro vanotaura asi havazoiti zvavanenge vachitaura.
Vanga vari mumiriri wemutare central mudare reparamende uye vari nhengo yeMDCT vaInnocent Gonese vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumiriri wePelandaba Mpopoma uye vari nhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma vari parunare muBulawayo neStudio 7. Varimi vekumaruwa kuChamembe nekumabvazuva kweAfrica vanoti hurumende dzenyika idzi hadzisi kuita hurukuro navo kuti Afrika ingarima kudya kwakakwana sei, yakatarisana nematambudziko ekuchinja kwemamiriro ekunze ichishandisa nzira dzemuAfrica. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda pamusangano waitwa muHarare uchikokerwa nesangano reLavia Campesina in Southern and Eastern Africa. Varimi vati hurumende dzemuAfrica dzinofanirwa kuchengetedza nzira dzekurima dzemuAfrica, kwete kutora zvinobva kure. Sachigaro wesangano iri, amai Elizabeth Mbofu, avo vanotungamirirawo Zimbabwe Smallholder Farmers Forum, vatiwo varimi vekumaruwa muAfrica vasi kukosheswa sezvinoita varimi vemapurasi makuru.
Tisingatauri nyaya yeZimbabwe nokuti nyaya yeminda isusu vemuZimbabwe tiri pachinhano chiri mberi pane dzimwe nyika dzemuAfrica. Muri kunzwa vachitaura nyaya dzekuti minda iri kutorwa, kuri kuuya makambani makuru anoti tiri kuuya kuzoinvesta, kuzopa rubatsiro tichiita mabhizinesi, asi vari kuuya kuzotora minda kudzinga varimi vagara varipo vanoprodusa chikafu. Ndo rimwe dambudziko reland grabbing. Manzwa musikana wesouth africa achitaura nyaya yemvura kuti varimi vadoko havasi kukwanisa kuwanirwa mvura, asi macompanies mafarmers macommercial farmers vanorima vanogadzira waini vane mavineyards avo vari kuwana mvura iyoyo. Tiri kusanganidzana nematambudziko emitemo isingatsigiri zvatinoita.
Sangano iri rinotiwo rinoda kuti hurumende dzemuAfrica dzisakurudzire kurimwa kwembeu dzakauchikwa, vachiti mbeu idzadziunze utano hwakanaka muvanhu. Amai Mbofu vatiwo kunyange hazvo chibvumirano chekurima chemaputo declaration chichiti zvikamu 10 kubva muzana zvemabhajeti enyika zvinofanirwa kubatsira varimi, varimi vekumaruwa vasi kuwana rubatsiro urwu.
Kune yatoti maputo this 10% agriculture budget yekumaputo yakabuda kumaputo maputo declaration. Maagriculture sector munyika dzese dzatiri kutaura mari iyoyo haisi kusvika kuvarimi vadoko. Ngatitore semufananidzo mamwe mabago ekuti anonzi munoaisa paground up pakaoma pasina kana ivhu rakawanda kana mvura yakawanda otomera 3 weeks time makutodya chibage. Tingati imbeu kwa here iyoyo? Makuriro azviri kuita zvakudzwa nei? Ngatitarisei chikafu chiri kudyiwa, miviri iri kuitwa nevana, iye zvino nenyaya yekudya chikafu chatisingazivi kuti chakarimwa chirudzi, chakagadzirwa chirudzi, utano chaihwo chaihwo. Vanhu hatisisina utano hwakakodzera, zvirwere zvirikuberekana zvirikuwanda nenyaya dzechikafu ichochi chinogadzirwa nemaGMO.
Sangano iri rinotora nyora tsamba dzenyunyuto munyaya dzemabatirwo ari kuitwa varimi vekumaruwa dzichaendeswa kusadak nekomesa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kazhinji dzichiri kubudirira, kutonga kwejekerere kwave kupera. Chikonzero ndechekuti kutonga kwejekerere kunoda maradio, television nemapepanhau akazvimiririra kuti ataurire vanhu zviri kuitwa nehurumende neavo vanoishandira. Izvi ndizvo zvinogona kuita kuti vanhu vakwanise kudzora hurumende kana yokanganisa uye kuizivisa zvavanoda kuti zviitwe. Chinonetsa ndechekuti hurumende dzinodzvanyirira vanhu hadzidi vatori venhau vakazvimiririra. Kunyange mazuva ano pane nzira zhinji dzokuti vanhu vataurirane dzakaita seinternet, nharembozha nezvimwe zvakadaro. Hurumende dzevadzvanyiriri dziri kushungurudza vatori venhau nekuvavharira mapepanhau nenhefenyuro dzavo. Hurumende idzi dzakatodzika mitemo yekuomesera vemapepanhau nevenhefenyuro kuti nhau dzisasvika kuvanhu uye kuvagozhesera kana vachida kutangidza mabasa ezvenhau. Kufambisa nhau kunoomeswa, mapepanhau anovharwa, vatori venhau vachivharirwa, kurohwa kana kuurayiwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu nekurwira kuti vatori venhau vasashungurudzwa, reFreedom House, rinoti pasi pose vanhu 13% vane vatori venhau nenhefenyuro dzakasununguka uye vatori venhau havana chavanotya munyika idzi, hurumende dzisingapindiri mumabasa avo kana kuvasunga. Naizvozvo, United States Agency for International Development, USAID, iri kubatsira mukusimbisa mitemo inochengetedza vanhu munyika dzinopfuura makumi maviri. USAID iri kushandawo nemasangano emunyika zhinji pasi pose kurwisa udzvanyiriri, kusimbisa nekukurudzira vanhu mukurwira magariro akasununguka uye kutsigira nekukurudzira masangano evashandi kuti arwire kodzero dzevanhu vavo munyika dzinopfuura makumi maviri nenomwe. USAID iri kubatsirawo mabhizimusi ezvenhau akazvimiririra neavo vanoshandisa intaneti mumabasa ezvenhau kuti vakwanise kuchengetedza mabasa avo paintaneti. Mune dzimwe nyika, vanhu neavo vanoshanda mune zvenhau ndivo vega vanoongorora nokubudisa zvakaipa zvinoitwa nehurumende. USAID inobatsira kuti varambe vachiita basa ravo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makateerera kuStudio 7 tichitefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanasikana munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvangu edu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapato anopikisa anoti haasi kufara nebhiri rekuwandudza mitemo yesarudzo reElectoral Amendment Bill, iro rakapasa muparamende nezuro risina zvizhinji zvavaida kuti zviwandudzwe. Mutungamiri wesangano revanotengesera migwagwa reNational Vendors Union of Zimbabwe, Vastan Zvorwadza, vanoti sarudzo dzegore rino dzichaitwa zviri pachena. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.